Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Patriotism vari kutoona senge chunhu chingatofosekedzwe vanhu. But patriotism iconcept kana kuti zvinofa kungoflowa from kumwenzi uri muZimbabwe and unofarira zvekuitawo unofarirawo nyika yako. But kana usingafarirawo zvekuita Zimbabwe kana nyika yako, then haungambofosekedzwi kunzi ufarire hurumende yako.
Makurukota ehurumende anonzi akabvumirana nezviri mubhiri rePatriotic Act uye kuti rive bhiri rive mutemo wemunyika.
Kuamerica kuno ndinotova navana vanobva kuZimbabwe. Vamwe vacho pavanonyora unoshayiwa kuti vakapasa here form 4 kana grade 7 zvayo, wovona kuti pamwe kupasa kwacho ndikoko. Saka zvinonyadzisa nokuti zvavanonyora vunoku nezvavanoita zvinenge zvichiongororwawo navamwe.
Varume vana nezuro kuChipinge vakatongerwa mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vane mhosva yokutengesa bvunzo dzezimsek kuvana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yava Emmerson Mnangagwa inoti inogutsikana nemutemo unoranga vanhu vanonzi havadi nyika yavo, vanonzi vanotaura zvisina kunaka pamusoro peZimbabwe vachikurudzira kuti nyika itemherwe zvirango. Hurumende inoti mutemo uyu wakafanana nemutemo wekuAmerica unonzi Logan Act, uyo unorambidza zvizvarwa zveAmerica kuita hurukuro nehurumende dzedzimwe nyika zvakamirira America. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti Logan Act iri kutaurwa nehurumende yeZimbabwe yakasiyana zvikuru mukuti Logan Act nezviri mubhiri rePatriotic Front zvinorambidza zvizvarwa zveAmerica kutaura nehurumende dzekunze zvakamirira hurumende yeAmerica, vachiti mutemo wePatriotic Front uno wePatriotic Act unotyora kodzero dzevanhu nokuti unorambidza vanhu kutaura zvavanoda kunyange vari kunze kwenyika. VaMasiye vanoti hapana munhu anomanikidzwa kuda nyika yake, zvikuru kana hurumende yenyika yake ichimunzvenyerira. Naizvozvo mutemo uyu unongova imwe nzira yehurumende yokudzvanyirira zvizvarwa zveZimbabwe.
Uyu mutemo uyu tagara tichitaura kuti mutemo uyu hausi hauna kubira zvakanaka. Mutemo watinoziva kuti uri kuuya uchida kumbunyikidza kutaurwa kwenyaya dzekodzero, especially kana uri kunze kwenyika.
Tinoona hurumende inoti zvanzi mutemo uyu wakafananidzwa nemutemo wekuAmerica unonzi Logan Act. Chii chamungatiudza pamusoro pePatriotic Act neLogan Act yokuAmerica?
Logan Act chandingataura ndechekuti paLogan Act muAmerica munomo hapana munhu achakombitwa nayo payakaiswa. But mutemo unotaura kuti haukwanisi kunegoshieta on behalf of America. But it's just a nyaya yePatriotic Act yatitaura, especially makada kutarisisa maMP eZanu-PF kana kuti maadvocates ayo Patriotic Act vari kuzviona vachiataka vanhu vakaita sevanomirira maopposition political parties vanenge vachienda vachiadvocata for human rights. Semaziyira andinoita, hapana munhu akambonzi aenda achinonegotiata any contract or negotiating any deals on behalf of the Zimbabwe government. But maonero ari kuita vanhu vari kugadzira mutemo uyu maonero akasiyana, pakuti America iri kutaura kuti iwewe haungamboendi uchino representa urumende kwa unu gori kukuku. But kuzimbabwe manji inyayo kuti iwewe haunga mbwende uchino taura pa msoro pe zunu zirugu itika mzimbabwe kunyanyanya kumbunyi kidzo kwema rights mzimbabwe kana kunyanyanya nyaya zima sanctions.
Tirikuona kuti shokoro kuti patriot riri kutambiwa naro zvikuru mumutemo uyu. Patriotism kana kuti kuda nyika yako kunomanikidzwa here? Pane mutemo unorambidza munhu kuti asava anoda nyika yake?
Zvinhu zvationa zvinoshamisa zvokuti patriotism vari kutoona senge chunhu chingatofosekedzwe vanhu. But patriotism i concept kana kuti zvinofa hungo flowa from kungonzi uri muZimbabwe and unofarira zvibito unofarira nyika yako. But kana usingafarira zvibito Zimbabwe kana nyika yako, then haungambofosekedzwi kunzi ufarire hurumende yako iyo ichikumbunyikidza marights. So nyaya yepatriotism tikuona kuti kumbunyikidzwa zvekare kwatoda kuzama kuitwa nemutemo uyu kuti tifarirei nangwe tisiri kuita zvinhu zviri right, of which zvinhu zvisina kunaka.
Mutemo uyu zvawava mumabhuku zvawava kushandiswa, munoona sei mberi uko uchakonzera zvinhu zvakadini mberi kwatakatarisa uko?
Ya, kumberi kwatakatarisa uko mutemo uyu tinoona senge ucharamba uchipatsanura vanhu muZimbabwe nenyaya yekuti vakarerekera kupi panyaya dzematongero enyika. Kwatada kuenda seZimbabwe kufa kuri iko kuti vanhu vafa kubatana, ungave wezano PF ungave CCC, but kana pachiitwa nyaya dzinovaka nyika zvinhu zvokuti munhu wese anofa huwa ari achifara kuva but nemunyaya yemutemo uyu uri kuuya uchiwedzera kupatsanura vanhu yatingati segregation kana kuti polarization yevanhu nenyaya yematongero enyika. Saka hapana zvauri kuumba nekuvapo, but ndoona senge uri kutostraina yatingati maissues edemocracy and for what achiumbiridzwa nehurumende kuti vanhu vafare vachinzi isitinobva kuZimbabwe kana kuti vanhu vafare vachidemonstrata kana kuexpressa maopinions avo ezvinhu zvaichiitika kunyanyanya nyaya dzekodzero dzevanhu.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Gurukota rezvokufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mutemo uyu wakakurukurwa zvakasimba nemakurukota ehurumende akabvumirana nezviri mariri uye kuti rive mutemo. Dare redzimosva muchipinge nezuro rakatonga kuti varume vana vapike mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokutengesa bvunzo dzezimsek kuvana vechikoro. Izvi zviri kuitika mushure memazuva mashoma umwe mutevedzeri wemukuru wechikoro nemurayiridzi kucholocho vakatongerwa makore matatu mujeri mushure mekupara mhosva yakadai. Vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyaya yokutengeswa kwebvunzo yave nemakore mazhinji ichiitwa, vachiti hurumende yaigona kuva yapedza dambudziko iri kare kare asi iri kutadza kuita izvi pamusoro peuori hwanetsa munyika.
Izvi zvinouraya vana vechikoro, vana vadoko vatinotarisira kuti vazo tora nyika vachipfuudzira mberi. Zvinonyadzisa nyika zvekare yeZimbabwe, kwese kunozoenda vana ivavo kunodzidza. Sokutaura kwandaita kuAmerica kuno, ndinotova navana vanobva kuZimbabwe, vamwe vacho pavanonyora unoshayiwa kuti vakapasa here form 4 kana grade 7 zvayo, wovona kuti pamwe kupasa kwacho ndikoko. Saka zvinonyadzisa nokuti zvavanonyora vunoku nezvavanoita zvinenge zvichiongororwawo navamwe kwete neni chete, vobva vashoresa nyika. Saka zvinodhirisa ufumi hwenyika uori huku hunoenda kufundo, nokuti fundo ndiwo musimboti wokubudirira kwenyika ipi neipi zvayo.
Tikatarisa nyaya iyi Profesa Masocha, yava nemakore ichingoitika, chii chinotadzisa kuti hurumende ivhare zvese zviri kuitika izvi zvisaramba zvichiitika. Munoona sekuti vane chido chokuvhara here kana kuti kuda inyaya dzinongova nyaya dzouori? Vanotadza sei kuzvimisa zviri kuitika izvi kwemakore ose awa?
Chinonyanya kutadzisa ndicho uori hwadzikamidzi. Vana vari kuzvarirwa muuori, vana vari kurerwa muuori, vachizokura vachienda kumabasa, saka havaoni chakashata nouori. Ndozvandogara nichitaura kuti nyaya youori ipere yecorruption iyi ngaiiswe masilabus kubvira kupresh zvichiratidzwa vana pachena kuti uori hauna kwahunotisvitsa tose. Unenge uchitozviuraya iwe pachako nevana vako nedzidza rako zvese nenyika yako kana ukaita uori. Saka hakuna dzidzo iyoyo, hakuna hwaro huriko mudzidzo hunodzidzisa vana kuti uori hwakaipa. Vanhu vaakuona vanhu vakuru vachiita uori vozoti ndo mararamiro acho. Madhiri hapo naapo madhiri. Saka vana vari kurerwa muuori havasi kuona chakaipa chinenge chiri muuori imomo. Zvinobva zvatotiuraya isu senyika, nokuti vana vachazotora utongi ava vanga vave pati ipi zvayo, vachange vachingozoita izvozvo zvavanenge vakura vachizviita vachiona, bvunzo dzichingoshambadzirwa chero zvikabatwa chero zvikasabatwa. Asi tinozonatso kuzozviona mumaitiro avana vacho kuti chii chavanozoita chinozoitawo kuti nyika ibudirire.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Nguva iyo nyika zhinji pasi rose dzichicherechedza mazuva ekuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai re16 days of activism against gender-based violence achatanga nechishanu, mutungamiri wesangano repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti zvakakosha kuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha munyika. VaGoliath vanoti hurumende inofanirwa kudzika mitemo inoranga vanotyora kodzero dzemadzimai avo vavanoti kodzero dzavo dzinombunyikidzwa panguva dzekufamba vachikwira mabhazi nemichovha. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Hlanganya uye navaGoliath nezvenyaya iyi.
Sukuti mishonga inosangana navafambi vachimbunyikidzwa kuti vange vachikwira michovha nemabhazi vavasingadi, uye zvakare vachichajiwa mari dzisingaenderana nemari dzinenge dzambotaurwa vachatanga kukwira inopera rini. Vanhu vanopiswa panguva yakaoma apo pavanenge vada kuita sarudzo yokwira mabhazi kuti vaende munzvimbo dzakasiyana siyana. Kazhinji vanhukadzi vanobatwa nhengo dzemiri nokudhonzwa dhonzwa. Izvo ndoti hazvina hunhu zvokuramba zvichingoitika. Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe tinongokurudzira kuti dai vanoona nezvematare vaisa mutongo wekuti vanhu vanobatwa vachiita izvi vanoenda kunogara mutorongo kwegore kana kuti 6 months kana nekubhanwa zvakare kuti asazowanikwa achishandira panzvimbo iyoyo kwegore kana kuti 6 months zvakare. Isu sevafambi tinoti hatina kusununguka kana tiri muziteshe kana tichida kukwira mabhazi da kuita sarudzo yatinoda.
Tinoona kuti muri kutaura imi kuti pane dambudziko zvakare kune dzimwe nzvimbo dzekuwana mabhazi iwaya ekuti vanhu vaende kwavari kuda. Mungatiudza kuti inzvimbo dzipi idzi uyezve zvii zviri kuitika?
Vanhu vekumabvuku Tafara Gazebo nzvimbo dzakakomberedza vadanzira ruva vaona moto kuti vange vachipinda muguta reHarare vachienda kumabasa. Apo mabhazi anga asingawaniki nemakombi kuti vange vachienda kumabasa. Vanhu vazokwira mota dzemapuraivheti nedzimwe dzakadaro kuti vange vachienda kumabasa. Izvi zvatiri kuti zvinofanira kugadziriswa kuti mota dzinotakura veruzhinji dziwanike. Takatarisa ndingangoti eastern side yeHarare zvifambiso zviri kunetsa zvikuru.
Pangagadziriswe sei?
Dambudziko iri rinotoda kuti paiswe musoro pamwe chete nemastakeholders ese ari mutransporti yatinoti pano diwa kuitwa iatunoti transport indaba kuti nyaya idzi nyasozeiwa tizvigadziriswe tise musoro pamwe chete tutsvake zvatingaite kuti mota dziwanike dzinotakura varizhinji tichienda kumabasa apa tichitambira kuti zvichemo patinobva mumadhorobheni ngati mutaundi muguta mota dziri kukasika kupera dzinotakura varizhinji zvinozoita kuti vanhu vakwire mota dzematsotsi zvikuru zvatikunyanyotyira sevafambi ndezvekuti kana tichinge tapedza basa nguva yapera anoti malate hours nyangoti vanhu tirikusangana nemota dzemakororo atisingazivi nekuti kunenge kusisina mabhazi nemichovha yatinoti iri maassociation.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti sangano rinonzi Teachers for Economic Development ED riri kunyengetedza varairidzi vasina mabasa kuti vapinde muchikoro chebato reZANU-PF cheHerbert Chitepo School of Ideology kuti vadzidziswe zvinotarisirwa nebato iri kuti vagopiwa mabasa. Bepanhau iri rinoti sangano reTeachers for ED riri mubishi rekutsvaka varairidzi mumatunhu ose. MuNewsday makare hurumende inoti vanochengeta nzvimbo dzemabhizimisi akazvimirira kana kuti masecurity guards ose anofanirwa kudzidziswa basa nemapurisa eZimbabwe Republic Police ichiti mbavha dzakapakata zvombo dzanyanya kuwanda. MuChronicle gurukota rezvemari vamutuli Ncube nhasi vachaparura bhajeti renyika regore ra2023 vari kumuzinda mutsva weparamende kuMount Hampden. MuNewZimbabwe.com umwe wevakafanobata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai biti vanoti mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika pamusoro pezvamamiriro akaita zvinhu munyika haana maturo vachiti vanhu veZimbabwe havana nyika naizvozvo havanzwisisi kuti vamunangagwa vari kutaurei. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Anatanuka wandi nanajonga pani miri. Aiwa, tinofara nebasa ramunoita. Taungofarira zvedu 2023 yadai kusvika padhuze. Timboona kuti ndianani. Timbonogadza hedu mukomana pastate house. Vagaro varipo nenyoka yavo muhurwa.
Studio 7, Studio 7 apo. Aiwa, ndokutenda Studio 7. Tenda ve Studio 7, ndokutenda SSF. Aisena angu ndotenda Studio 7. Kupa, pa, kura chaiwa Studio 7 yakati rera. Yakati rera. Atitombo urari, kanisina umbo nukwa Studio 7. Studio 7, notufura pungwa, isu HBK. HBK OS yaka pungwa ni Studio 7. So ndokutenda ve Studio 7, mrando magadaro. Nemoyo wenyu wakanaka. Munotoita kuti tirare chete tanzwa nhau dzenyu. Aiwa, ndinotenda ndotenda chaichao. Mwari akuitire zvakanaka.
Aini ndoda kutsigira baba vataura vachiti muri bias makanyanya kurerekera kubato riri kutonga muZimbabwe. Aicho ichokwadi hozi tikada kutarisa chaivo chaizvo panhangirini panyaya yekuti vanhu veZANU-PF vari kutaura aiwa nguva munonyatsovapa munhu anogoenda 5 minutes, 6 minutes kana 10 minutes achingotaura arega. Kuchitiwo tapinda kusisiwo aiwa 5 seconds hadzipana anenge abvisiwa munhu iye ameno kuti pamunotaura muchiti hatina kwatakarerekera munenge muchirevese because ameno pamwe vanhu vesisi havana chavanoita chine musoro kana kuti zvavanosperawo vachiita bcause kana ivo vatapi venyuwe nhavo vacho vamune muchitaura kuti vari kutora nhavo vachizokupai imimi hapana patinonzwa vachitombotaura nyaya dzesisi nyaya dzesisi dzinei dziriko dzekuti ava vari kuprizoni ava vazoitwa sei nyaya ikangodaro chete zvaperera ipapo tikachida kuti tichiuyo kune zvaitwa napurezidendi Chamisa hapana chinotaurwa kana zvavaitawo hapana chinotaurwa ameno kutipawo mune muchipaona usei but tibatsireiwo tikwanisewo kunzwa masaidhi ese ekusc bcause ZANU-PF everyday iri kunyanya
ya masikati mukoma hwande ndiri muLimpopo pachimfezva apa ndine nyaya yandiri kuda kutaurawo inobata vazhinji vabereki vane mwoyo wokubereka ndivo vandakamira navo mukutaura kwandiri kuita kudai panyaya yechild abuse yevanasikana vari kubatwa mabatirwo asina kumira zvakanaka ndo pandiri kuda kunyanya kutaura pamusoro papo nyaya iyi yanga ichida kuti chirongwa ichi matanho matare ane chirongwa chokuti vana vasikana vabatwe zvakanaka mukugara muupenyu hwedu ndanga nichitinini vaifanirwa kunge vemutemo ngavabudise mafone numbers avo pese pese pavanotaura nezvechild abuse ngavabve vataura nezvemafone numbers avo abude pachena kuitira kuti ani nani akwanise kuita sei akwanise kutora mafone numbers iwayo then kana paitika chiitikwa chinenge chaitika munhu akwanise kufona direct kudepartment irero
kutaura hatirei pano pastudio fere ningi gavhmendi yedu inoti toda kuomesera vanhu vabereki vachabata kana kuti vanhu vakuru vachabata vana chibharo rit zvakanaka izvizvo ndo mashoko egavhmendi iwa akanaka zvisingambobviri nekuti vanhu vari kushungurudza dambudziko rinozovapo nderekuti regai tichikuudzai imo gavhmendi yacho munozvitingi mugavhmendi yezimbabwe dambudziko rinozovapo nderekuti munozoshandisa politics pabasa zvokuti kana munhu wamunoziva kuti uyu unoshandira ZANU-PF zvakanyanyisa nyeyochera akabata munhu chibharo zvinototsikwa but imuri kukurudzira kuti unofanira kuomeserwa saka vamunoda kuzoomesera ndivanani nekuti mazuva anawa vanhu vazhinji vari kuita mhosva vanhu vazhinji vari kunyaita mhosva muzimbabwe vanhu vezanupf nekuti ndio havasingati havana chino chavanotya bhozi ezilonga chingova nekadhi plus achizikanwa kuti tinomhaya nemusangano ndiye woita zvisina nebasa ndo utavangochiva chana chaachiva ochitora nyika yedu haina kwainini ndavabereki gavhmendi ingangogumira kutaura seizvezvi nokuti zvino zviri kuitika munyika asi muchaona kuti zvinoitwa kuvanhu vaviri kana vatatu vamunoziva vezanupf batai mumawe mashoko angu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai nevoice of america mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muafrica aya tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichazeya nezvevarayiridzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Tava kuchienda kumitambo yeFIFA World Cup au yazve murume anofarira zvenhabvu. Amsekiwa, takaona mitambo mina nezuro, chii chakakubata apa?
Ah, mitambo mina ya nezuro haina kubuda the way yanandaka nijifunga kuti chabuda. Pa game re Germany ne Japan. Takapa kuti Germany change charava Japan, but nokwazia bora mutambo. Japan yazokunda Germany 2-1 and Germany yanga iri favored to win, but nokwazia bora mutambo and they have monumental task against other teams mugrupu mavo. Then kwaita Morocco ne Croatia zvakapera zviri mangange. Then Belgium and Canada is expected that she and Nandaka Fungira with Belgium, Ichakunda Canada. Yeah, could go 1-0. Then Spain, never forgot my Jubos Bazinga, one of Nar, even Gavita on the basketball. But since now Spain actually it looks like it's a strong team. Sasha Zungona and Avamo the round of 16, but 7-0, as the Dugaru for World Cup.
Since it's critical Kuma team Mawandaya, Germany is Roha and Japan, Tikawana, Argentina is Roha and Saudi Arabia. Since it's critical for Bamsekio.
I think it's critical that Makochi, Emma team Mawandoro, my players, but as well, Varku underestimate what other small teams can do. That's number one. As long as a ball can go to the other end of the half, that ball can still get into the net.
Nasi muswe China, tine mitambo mina, muma grupa kasiana siana. Kune Switzerland, tine Cameroon, munupa wana se yapu?
Ha, apa parkune tsa, kuti jichapera se. Because Cameroon is a very strong team. Africa, but mukawana the way my teams they kill the way they play soccer, they tend to play soccer a positional soccer. Saka ndinoona kuti Cameroon win up, but ipapa ndisazo ziva 50-50 and ndikona kuti it can go either way, but I think a draw would be a fair result.
Munomwe zvemutambo mugroup G imomo, Brazil iri kusangana neSerbia, munozviona sei?
Aiwa, Serbia singi itimwe inokwanisa kuroveka, ndikuona Brazil ichiwina.
Mugroup H, Uruguay iri kusangana neSouth Korea nhasi, munomuona sei mutambo uyu?
Ndikuona iri favored to win, but South Korea it's also a strong team, vanhu vari very fast, and munongoziva ukaapply speed. Mumutambo bora speed can make a difference, but you guy in a more experience and recognize kwasa kuwina.
Mu group H mutambo kupedzisira wanasi, Portugal iri kusangana ne Ghana.
Yeah, ndikona Portugal it's a winner because Ghana ndo ine the youngest team mu tournament. It's the youngest in the sense that kuti ma players achiri vanya vane experience, and ku Portugal ndo kunotambira anonzi Ronaldo nyanzvi yebhora, saka ndikona ichikwanisa kukundawo Ghana by a small margin.
Kana makatarisa mitambo yataona kusvika pari zvino, munofungei nemafambiro ari kuita FIFA World Cup 2022?
So far so good in terms of the quality of players that took place in the Wanga was quite supportive by Sivaoni and the Zagarongeka, Lusa Zagarongeka, and the Zunus Rutinakiza, Isuaoni, Paputi, do Patnokasakono, Borajo, and the highest level.
Vam Security Not and Azukuru, Namasho Kamat Batranao, the Shazoka Sikari, Nasi, Mukotitaras, Mlinka Maona, the Not and Achaiso.
Thank you, Mukoma Wande.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Makurukota ehurumende anonzi akabvumirana nezviri mubhiri repatriotic act kuti uve mutemo wenyika. Varume vana nezuro kuChipinge vakatongerwa mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokutengesa bvunzo dzezimsek kuvana vechikoro. Nhasi mitambo yenhabvu dzeFIFA World Cup 2022, Qatar ichatamba neSwitzerland, kuQatar, Switzerland ichatamba neCameroon, Uruguay ichatamba neSouth Korea, Portugal ichatamba neGhana, kukuwo Brazil ichatamba neSerbia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.